Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri muswe china 14 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nemubvunzo watinawo ndowabvunza nemaZimbabweans ese kuti zvichiri nebasa here in the face of attack and assault kuti tirambe tirimo muparliament nemukanzuro. Saka muchaona zvirongwa zviri kuita over the weekend across the country kubvunza mavoters whether isu sebato our conviction yekuti is it still necessary kuti TCC iwanikwe ichiri muparamende kana mukanzo.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti richatanga ranzwa kubva kuvatsigiri varo risati ratora danho pakudzingwa mudare reparamende kwenhengo dzaro.
Izvozvo kuti varikwange kutoita chitori chipichipichi tatotaura nemaroya edu nekuti vanhu varuza midziyo yakawanda kanzura yechiredzi tiri kundosangana mukoti vachitiudza kuti sei vaparadza midziyo.
Sangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation roendesa kumatare kanzuro yekuchiredzi mushure mokuputswa nekutorwa kwezvavanotengesa nedzimwe nhengo dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano waro weCitizens National Assembly richizeya nyaya yekuti robuda here kana kuti kwete mudare reparamende nemumakanzuru. Vakafanobata chigaro chomutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalos Siziva vanoti Citizens National Assembly ndiyo inopa bato iri gwara. Vachiti musangano uyu wakatenderana kuti kutanga svondo rino vatsigiri vabvunzwe gwara ravanoda kuti bato ritore. Izvi zvinotevera kudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri mumakanzuro nemuparamende nevari kuzviti ndivo vakabata chigaro chomunyori mukuru webato iri vasengezo Chabangu Matare ari kupawo mitongo yakarerekera kuna vaChabangu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaSiziva.
Isu taita musangano weCitizens National Assembly. Citizens National Assembly ndogungano guru reTCC ndori nostiya nekugaida nekupa direction of the party as the decision making body iri comprise of my leaders emaclusters anofoma iyo TCC from across the country. Ndo vanhu vaungana nekuita maresolution on the strategic direction and the way forward yebato redu reTCC.
VaSiziva, ndezvipi zvamabvumirana mumusangano wenyu weCitizens National Assembly?
Ungano redu reCitizens National Assembly laita maresolutions anosanganisa nyaya yekutanga yekuita make sure kuti tinoramba budget rabuda navamutuli and muchaona maprogram achaita kuparliament and different platforms atinawo kumake sure kuti budget rakabudisa riri anti people budget ruda kutora mari kubva kuvarombo richibenefita the few elites vari munyika. Budget riri anti people and isusu tofana kuita
ko vaSiziva. Nyaya yevamiriri vebato renyu vari muparamende nemumakanzuru yataurwa here sezvo pane vamwe vari kuti deno vabuda muparamende nemumakanzuru?
Tawirana kuti ma MP ma councillor toita continue to explore the reason why tifana kugara kuparamend kana kukanzo. Munoziva kuti democracy munyika muno is under attack ene mvunzo watinawo ndowabvunza nemaZimbabweans ese kuti zvichiri nebasa here in the face of attack and assault kuti tirambe tirimo muparliament nemukanzuro. Saka muchaona zvirongwa zviri kuita over the weekend across the country kubvunza ma voters whether isu sebato our conviction yekuti is it still necessary kuti TCC iwanikwe ichiri mu parliament kana mu council. Saka after tanzwa vanhu muchanzwa takuita our pronouncement on our decision on withdrawal.
Munoti kune avo vanoti hadzisi nguva dzose dzose dzamunotaurira vatsigiri venyu mamiriro akaita zvinhu negwara ramuri kutora.
Tawirirana kuti timeke sure tinobudisa a political program of action inenge ine ma different signposts atichatanga kuita anosanganisira political action, anosanganisira ma programs ekuita sungawirirano nemaZimbabweans ese kuti timeke sure tinoita resolve nyaya yeZimbabwe kuti tidzokere into the arena ye political settlement so that we have a roadmap ye ma reforms kuita ma reforms so that sarudzo dzatichaita munyika muno adziitwi without the necessary political, economic and social reforms zinodiwa so that we cure permanently the problem of masterland elections munyika muno. Ndosaka taita press conference nhasi tichange tichimita again nemasupporters edu very soon kuvaudza zvatakayorana kuCNA marecommendations akabva kuvanhu. TCC is a citizens movement, so mukaona maprogramu atatanga nhasi kuenda mberi maprogramu ekutanga kuzivisa nyika kuti isusu tiri papi ende tukuenda kupi in terms of nyaya yekuti muZimbabwe tidzokere back to legitimacy and democracy.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weTCC vaGift Westalos Siziva vari parunhare neStudio 7. Kanzuru yekuchiredzi yaendeswa kumatare nerimwe sangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VESET. Izvi zvinotevera kupunzwa kwakaitwa midziyo nenzvimbo dzinotengesera nhengo dzesangano iri dzichiti hadzina kupiwa yambiro kana chikonzero. Hatina kukwanisa kubata mumabharani mukuru wekanzuru yechiredzi vaWesley Kauma, asi tabata mukuru weVESET va Samuel Wadzai.
Takatambira mashoko iwaya nezuro manheru kanzura yemuchiredzi yakatora danho retiza ari kutengeserwa nemavenda masiti venda vachiti danho iri vari kuritora vachiresponda kune zvakataurwa nehurumende maringe nenyaya yekorera. Saka vari kupwa vakanga vachipwanya zvinhu manheru vachiputsa musika vachiputsa midziyo yemavenda. Isusu seboka tinozvishoropodza nenzira yepamusoro chaiyo nekuti kanzura yechiredzi yava nemakore 20 ichitora mari kumavenda aitengesa ari pavari kutorera mari ipapo pavauya futi ndo pavauya vachitova kudistroya nezuro. Mavenda aibhadhara mari, saka tiri kushamisika kuti chashata chii nhasi chekutova kuuya vachiparadza zvinhu manheru iwo mavenda ainge achibhadhara mari for the past 20 years. Sei kanzura yechire tisina kuita danho rekuvaka pakanaka, rekuisa mvura, rekuisa mashedzi kuitira kuti tisawana dambudziko rekupararira kwechirwere sekorera. Seiyo inova rizeni yavapa kuti vaparadze zvinhu manheru usiku vanhu vakavata.
Asi chikonzero chavari kupa chekurwisana nekorera hachisiri chikonzero chakasimba here kuti vanhu vabviswe pavanotengesera panguva ino?
Chikonzero ichocho tinochinzwisisa isu seboka, mavenda arikunzwisisa, asi zvekuuya vachibvisa mavenda ese kusanganisira even mavenda ari kutengesa nhumbi, mavenda ari kutengesa airtime, mavenda ari kutengesa zvimwe zvisinei nechikafu chingava chatingati ndicho zvinoparadzira korera. Saka kuti vanouya vachiita bhulangeti bhani vachidzinga vanhu vese zvinotaridza kuti chinangwa chavo hachisi chokugadzisa nyaya yekorera, chinangwa chavo ndechekuda kuputsara ramu yevanhu vari kurarama ne vending hazvina zvazvinotibatsira senyika kuti touya tichiputsa kosei tisina kuda kupa mukana wokuti kana panoda kugadziriswa pagadziriswe paitwe mvura kana kuuya tichiputsa ende mukatarisa nguva yavari kuuya vachiputsa kuuya vachiputsa manheru havana kana kupa munhu mukana wokuti kana vane zvinhu zvinomidziyo yakakosha vabvise panzvimbo idzodzo kungouya vachingopwanya pamaonero edu hurotori hutsinye huri kuitwa nekanzura yekuchiredzi
sangano renyu pane danho rarichatora here kauti rariri kufunga kutora pamusoro penyaya iyi
izvozvo kutaura kwandiri kutoita chitori chipitipiti tatotaura nemaroya edu nekuti vanhu varuza midziyo yakawanda kanzura yechiredzi tiri kundosangana mukoti vachitiudza kuti sei vaparadza midziyo constitution yedu haibvumire izvozvo isusu decision yedu yokuti tishandise mavhenda inhau yokuti hakuna mabasa mufoma wajobu maketi tiri kutoriitira mhuri kusanganisira nevending constitution yedu section 64 inotibvumira kusarudza occupation oro basa randoda kushanda saka randasarudza kuita vhenda nokuda kwokuti hakuna mabasa mufoma wamaketi sei makanzura aida uya kuparadza raramo yedu taakuenda kumacourts tondosangana midziyo yavakaparadza vachaibhadhara nekuti ndopane raramo yedu tatotaura nemaloya edu vari kutogadzisa mapepa yavayo saka tinosangana kukoti ndozvatiri kuvaudza vanhu vekuchiedzi
saka vavadzai sangano renyu revisit rinotii kunhengo dzenyu dzapunzirwa zvinhu dzikatorerwa zvinhu
tinokurudzira mamembers edu ari kuchiedzi kuti vasatya visit iri kuuya ikoko malawyers edu atotanga kugadzisa nyaya iyi hatiti kuti vazvipamhe futi nekuti bumbiro redu remutemo rinoti protecta semacitizens semaresidents
avo vange vari mukuru wevisit vasamuel wadzai vari parunhare kuharare nestudio 7 musangano weUnited Nations weCOP 28 wakapetwa nechipiri kuDubai uchinzi wakapera pasina chisungo chakaitwa pamusoro pekuti kushandiswa kwemaratya mafuta anobva pasi pamwe negas koenderera mberi here kana kuti kwete dzimwe nyika dzinonzi dzakanga dzichikurudzira kuti mhando dzemoto idzi dzisarambe dzichishandiswa sezvo dzichikanganisa mamiriro ekunze uye kuwedzerwa kushanduka kwemamiriro ekunze kuti tunze zvekupetwa kwemusangano uyu Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu avo vange varikoo kumusangano uyu
musangano hauna kunyatsa kupera zvakanaka nechikonzero chekuti havana kukwanisa kuti vape date rekuti mafossil fuels akaita semaratya oil gas zvichamira riini kushandiswa saka pari kungotaurwa nhau yekuderedza kushandiswa kwazvo asi tiri kuziva kuti ndozviri kunyanya kuita kuti mamiriro ekunze ashanduke zvisinei
tinonzwa kuti kune zvibvumirano zvakasainiranwa zvakati wandei ndechipi chimwe chete chamungasimudza
panewo zvakabvumiranwa nhau dzeloss and damage pakaitwa mapledges anokwanisa kusvika $700 million ekuti nyika dzakabudirira dzibatsire nyika dzichiri kusimukira idzi dziri kutambura nekuda kweclimate change saka ichocho ndinofunga kuti ndo chinhu chikuru chakabuda paCOP 28 kuti loss and damage fund yavapo changosara ndechekuti tichizive kuti inenge ichishanda sei chimwe chikuru chakurukurwa uye chabvumiranwa kuvandudza adaptation fund kuti ibate zvekare nyaya dzeutano hwevanhu vangakanganiswe health yavo nekuda kweclimate change
iyo hurumende muri kuona iri kuitawo here zvihombe zvinoratidzawo kuti iri kutorawo matanho mukudzivirira kana kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze
hurumende yezimbabwe sezvainogara ichingoita yakanga yakamirirwa nevanhu vakawandisa ndofunga vanodarika zana zvinova zvisingaratidze mamiriro akaita ikonomi yezimbabwe pari zvino vazhinji vacho vanga vari mudelegation yezimbabwe ndivana gunda musairi asi tichitarisa kuti mari idzodzo dzinoshandiswa kuunza vanhu vanodarika zana kumitini yakadaro kuti vanodzoka vasina chavakabata. Imari dzinokwanisa kubatsira vanhu vakakanganisika neclimate change, tichitarisa vanhu vakaita sevekuchimanimani, vana vakatswa nemoto wemarachika kuhwange, ende iko zvino tiri mugore renzara. Kwaigona kuuya vanhu kana gumi chaiwo vachimiririra nyika vachiziva zvavari kuita.
Makaonawo here mukana wekugarawo pasi sevana veZimbabwe, imi vemasangano akazvimirira pamwe nevamiriri vemapazi ehurumende, muchizeyawo nezviri kuitika kumisangano ikoko?
Misangano yanga ichiitwa yakawanda, saka hurumende yeZimbabwe yanga ichiitawo mameetings ayo, tisanga tichiendawo kumasangano akazvimirira oga most of the time. Asi takakwanisawo kuita hurukuro nemukuru weEMA tichionesana zvikuru sei kuparadzwa kuri kuitwa nyika nemining, kuti tingaite sei kuti mukutsvaga 12 billion mining economy tisapwanye misha yevanhu, kutora minda yevanhu, kuparadza nzizi dzedu nemasango nenhau yekuti tiri kutsvaga 12 billion.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kuDubai naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera kurudziro kubva kuhurumende yekuti vemabhizimisi vatsvage uye vashandise nzira itsva dzekuita zvemabhizimisi kuti vakwanise kuvaka mabhizimisi avo, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti vemabhizimisi havangakwanisi kuita izvi vega. Vachiparura musangano wepagore wevashandiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo vakati hurumende inotarisira kuti vemabhizimisi vanogona kuzvigadzirira gwara rakanaka remabhizimisi avo panguva imwe yavanenge vachibetsera mukusimudzira upfumi hwenyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, Muzvare Chenai Mutambasere, vanoti izvi hazvigoni kunze kwekuti hurumende yagadzirisa dambudziko remagetsi nezvimwe.
Zvekuti makambani kana kuti ava vemabhizimusi varambe vachiwedzera innovation kuti nyika iende mberi, hungava huri urongwa hwakanaka. Asi chatinoziva ndechekuti pare zvino makambani mari yavanoita inodyiwa nenyaya yekuti kuZimbabwe hakuna magetsi, kuZimbabwe hakuna mvura. Zvakare kuti innovation iitike zvinenge zvichitoda kuti magetsi nemvura zvive zvinhu zvinowanika, so that technology inenge ichishanda nguva nenguva. Hapana pekuti makambani anombovhara nekuti hakuna mvura, makara kuti makambani anombovhara nekuti hakuna magetsi.
Chingavatadzisa chii amai Mutambasere?
Nyaya yekushayikwa kwemagetsi nemvura inoita kuti mabhizinesi akawanda varasikirwe nemari, nekuti apa pavanenge vachida kuti vashandise kana kuti majenareta kuti vakwanise kuramba vachirana matechnology nemaprocesses avo mumakambani. Majenareta aya anenge achida fuel. Fuel muZimbabwe pare zvino ndiyo inonyanyisa kudhura kana takatarisa nyika dzakawanda dziri muSouthern Africa. So macost aya anoita kuti makambani varambe vachingotarisa zviri padhuze, kwete kuti vatarise zviri mberi zvokuti vatange kuita innovation. It's a matter of survival. Vari kutarisa zvokuti tingaita sei kuti tirarame sekambani.
Amai Mutambasere, munobvumirana here nemutungamiri weMCOS vaDemos Mbauya kuti zvirongwa zvehurumende zviri kubetsera mukuti zvinhu zvigadzikane?
Kana takatarisa urongwa hwekuti chii chiri kuitika munyika tiri kubatsira, kana zviri izvo zviri kutaurwa navaDemos Mbauya kuti zvirongwa zvehurumende zviri kubatsira mabhizinesi kuti zviri kuita kuti economy ite stable, stability kana kugadzikana kweupfumi hwenyika unoonekwa nenyaya yekuti mitengo yakamira sei, zvakare nyaya yemaexchange rate. Zvese izvi tiri kuzviona kuti zviri kukwira zuva nezuva. Pane zvino vanotarisa nyaya dzekuti mitengo yakamira sei vachimezha iyo yavanoti inflation, kubva nezuro vanotaura ivo kuti Zimbabwe ndiyo the worst pasi rese, of which inflation yacho iri kuma 900 and something percent. izvi zvinova zvino zvekuti yakakwira kudaro over the last 6 months. The same name exchange rate. Tinoona kuti exchange rate kune dzimwe nzvimbo yakutobata 1:10,000. Hakuna kugadzikana. So handizivi kuti kana vachitaura kuti mapolisi kana kuti urongwa hwehurumende huri kuita kuti ikonomi igadzikane, vari kunazotaura urongwa hupi hwacho, nekuti pare zvino upfumi hwenyika hauna kugadzikana. There is no stability in Zimbabwe.
Nyanzvi yezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro vebhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, Muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Magadi kumatima nayo nyika, magadi pa studio 7. Ndauya nenyaya yangu yekuti zviri kuitwa naChavangu negovernment yeZimbabwe zvinonzi neZANU-PF shuwa zviri kutidzosera kumasure. Tikatarisa mari dziri kusevedzeswa pamabai elections apa, tine vanhu vane mari dzavo dzinofanira kubhadharwa nesame government iri kutonga iyo iyi, especially kuvashandi veZISCO. Vashandi veZISCO were retrenched 2016. They were supposed to get their monies 3 months down the line. But nanasi havasati vapuwa kana cent. Vozikuru kunzi hakuna mari. But we are wasting my millions and millions doing my by-elections. My elections akaitwa kudhara. I don't know where their priorities are. And nyika yacho ingavakike sei kana tichiperedzera mari kuprinta zvimapepa zvisina basa, tichibvisa vanhu vaiswa nevanhu. Handioni zvichishanda kudai. Varimo vatungamiriri vavona kuti vashandi veZISCO, tarisai gore rino rine nzara, vashandi veZISCO vayaura, some of them are dying like flies every day. Itai kuti vanhu vawane mari dzavo, vaite zvavanoita nguva dzichipo. Ingai munohora wane mari dzenyu every month, ingai mukabuda nhasi mari dzenyu dzepensheni munodziwana wazvo, wai mune utsinye hwakadai vanhu vezano.
Pa studio mamukasi zvenyu, isi tinofara nezvamunotiitira. Ndoda kutaurawo pamusoro penyaya yekunzi vanhu vaise mari mumabhengi. Ndachida kuti iyo hurumende itange yaudza machina atanga aisa mari mumabhengi, tichitozoteererawo ivavo. Imwe nyaya ndeyaSabangu, murume anonzi Sabangu uyo une ropa maoko ako. Sabangu uri marazi, wakaoma, haunyari. Vanhu vakasarudzwa nenyika yese, iwe ndiwo unoabvisa. Uri hani chaichaiye iwevo, nekuti wakatengwa neZANU-PF. Majaji ndeZANU-PF, mhondi ndedzeZANU-PF, iwe pache zvako Sabangu uri weZANU-PF. Zvakangooma zvinoitwa naMnangagwa. Asi Mwari wakakutarisa Mnangagwa, ende futi vakoniwa kutonga nyika uchiri kungopamba wanhu nazvino. Zvinonyadzisa.
Uyu munhu anonzi Sabangu ndo ega murume pane vamwe varume. Zimbabwe ndo munhu inotokaunda kuti ndiye murume. Sabangu ari kutogona, aroziva zvaari kuita, aroziva zvaari kuita. Thank you.
Studio 7, halo pa Studio 7. Tinokumbirawo kutyawo pfungwa dzedu nemaonero edu. Ko iwo vanotamisa navana vamwe vake vaanotedzana navo, asi vakapiwawo futi matravel ban here kuti vaendewo kunotsvaga ruyabungo rubetsero kunana Britain neAmerica. Vosiyiwo vamwewo vari muhopoteri kunana Zambia uko. Vosiyana nezvokuenda kumatarisi, nezvokuenda kumaparamende uko. Kumaparamende kwacho kuri kubudei, kumapatare kwacho kuri kubudei. Taneta isinozvo hari kungoita. tamiri ya taneta mguwa ya reba kufota wa nara fota chicha uda utu wa iti futi iyo 2018 ni wargu miri achu wanongo fota sichungo utapa saichosu wanivesti wargu kumbiro kutidae munu mwa machinjo strategy kana mbora cha imu mbunozo saa mbora u kangoona kuti mguwa ya reba wana wa shiutazi chinoka na wongo span peza 90 minutes mechimu imechete iyo mpano chinubia chaku topo waishu ni pasti diosefe titro basa ini taurewa ni chokwani kitu ungo sikuwele ki industry yoani ma industry yusu jia anga sungu wa nika iyo nila inga pera kusungu wa nesu ma industry yusu jayi ili tuta tabata wa farai maguhu tabata wa marapira tabata wa zishibida zishirushinu batira na neta nasu yusu titro mushe titro masiri ya pasti diosefe rapa
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pope Francis vakabatana nevamwe vari kukurudzira kuti hondo pakati peIsrael neHamas imbomiswa kuitira kubatsira vasina zvekudya uye vakakuvara. Kurudziro iyi iri kubvawo kuvakuru veUnited Nations nedzimwe nyika dzakavhotawo nechipiri kuti vari kunguva yenyu kuti kurwisana vambomira kurwisana.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kungoenderera mberi paine nhaurirano dzinokurudzirwa kuti dzinge dzichiitika pakati peHamas neIsrael kuti panga kwanisa kunge paite ceasefire.
Zvamira zvakadaro zvingaitwe sei kuti tione pachive nekumiswa kwehondo pakati peIsrael neHamas? Semaonero enyu, sei Israel iri kutsika madziro kuti haisi kuzomisa hondo iyi pari zvino kunyange paine kurudziro kubva kune masangano nemaboka epasi rose kuti imiswe?
United Nations nedzimwe nyika dziri kuzama chaizvo kudzvanya Israel kuti ichengetedze vanhu zvavo vari pakati pehondo iyi nokubhomba kwairi kuita. Zvinova zvinhu zvakaomera Israel iri kuzama nopainogona napo kunge ichitumira matext messages, kunge ichikanda mapepa avanhu kuti ibvai apa tiri kuzobhomba, ukuwo Hamas inenge ichidzivisa vanhu kuti vasabva nokuti yakavanda navanhu.
Pane chakaipa here nekurudziro iyi yekuti hondo iyi imbomiswa kana kuti paitwe ceasefire pakati pechikwata ichi cheHamas nenyika yeIsrael?
Zvinenge zvinhu zviri kunetsa Israel kuti ikamira ike zvino hondo iyi, iyo Hamas isingamiri kurwisa Israel, hazvina kwazvino vasvitsa, nokuti chinangwa cheIsrael ndechokunge ichiputsa zvachose kupedza zvachose musangano weHamas, nokuti Hamas harisi bato rokuti rinotaurika naro, vanenge bato rakatsidza ratsidzazve kuti harisi kuzobvuma kuti Israel inge iri pairi ipapo, harisi kuzoda kutaurirana neIsrael kunyanya kuti Hamas ikwanise kudzosa vanhu vayakapamba. Zvekare Hamas itsidze kuti haizofi yakarwisa Israel sokurwisa kwayakaita. Hamas iri kuramba izvozvo.
Tinoona kuti masangano anopa chikafu vari kuda ivo kuti hondo iyi imbomiswa vakwanise kuendesa chikafu kunzvimbo dzakadai seGaza nekuWest Bank. Seizvi zvisiri kuitika pari zvino?
Vateereri ngatizive kuti ceasefire isizifaya chinhu chakanaka, asi chinofanira kunge chiri chibvumirano pakati pevanenge vachirwisana vacho. Israel iri kuda kutaurirana neHamas. Hamas haisi kuteerera kuti aiwa dzosai vanhu vamakapamba tigogara pasi tichitaurirana kuti togarisana sei tisingarwisi, nokuti Israel haina kwairi kuenda. Saka ndo pana makakatana ivo kwaita nhamo iri kukurumbira chaizvo kuvanhu vo zvavo vasina zvombo vari muGaza.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiya muri maoko maChris Gande nenhau dzeisindebele.